Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wechishanu mbudzi 1 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondi iri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Saka ivimbo yangu kuti vanozokwanisawo kuita kuti idzodzo mari dzavakuchengeta kuburikidza nekusabhadhara chuti dzinge dzichisvikawo kuvatengi.
Hurumende inobvisa mutero kwemakore maviri pazvinhu zvakawanda zvinoshandiswa pakugadzira nekufambiswa kwemagetsi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vane chivimbo chekuti vatungamiri venyika dzemusadhak vanokwanisa kuti vanhu vemudunhu iri vabatane.
Ndinoshamisika kuti National Prosecuting Authority vanga vachitambisira nguva vachiendesa munhu anotongwa nedare High Court pasina mhosva yakapara.
MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inoti haisi kufara kuti mutevedzeri wasadhigaro webato iri vaJob Sikala vava kumiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuda kubvisa hurumende pachigaro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti yabvisa mutero kwemakore maviri pazvinhu zvakawanda zvinoshandiswa pakugadzira nekufambiswa kwemagetsi munyika. Godwin Mangunja anoti panyaya inotevera.
Izvi zvaziviswa negurukota rezvemari vamutuli Ncube mugwaro rehurumende reGovernment Gazette nhasi. VaNcube vati kubva musi wa1/10 gore rino kusvika makore maviri anotevera, makambani eZESA anoti ZESA Enterprises kana kuti ZENT, Zimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company ZETDC neZimbabwe Power Company ZPC anenge akupinza munyika. Zvinhu zvatarwa mugwaro iri asingabvise mutero kana kuti custom duty pachirungu. ZENT ndiyo inogadzira matransformer, ZETDC ndiyo inofambisa magetsi, kozoti ZPC ndiyo inogaya magetsi. Zvimwe zvanza zvichabvisirwa mutero matransformers nezvinhu zvinoshandiswa pakuagadzira electricity meters, gas meters, oscilloscopes nema oscillographs nezvimwe zvakawanda zvinoshandiswa nemakambani aya. Mutauri wekambani yeZESA vaFullard Gwasira vatenda danho ratorwa nehurumende vachiti kambani yavo inoshandisa mamiriyoni akawanda emadhora emari yemuno nekunze apo inopinza zvinhu zvekugadzira nekufambiswa kwemagetsi munyika. Vati danho ratorwa nehurumende rave kureva kuti mari iyi yave kuzoshandiswa pabasa chairo rekugadzira nekufambisa magetsi. Zvichakadai, vanongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti danho ratorwa nehurumende rakanaka chose, asi ZESA inofanira kutsanangura kuti veruzhinji vachabatsirikana sei kubva kudanho iri.
Asi vimbo yangu ndeyekuti kudzikira kwemutengo ikoko kunozosvikawo kuvatengi, kwete zvatiri kuona zviri kuitika nemasola kuti akabvisirwa juti asi nanhasi aringokwira. Tikatarisa nyaya dzamasanitari pedzi akabvisirwa juti asi nanhasi haasi kutengeka. Saka ivimbo yangu kuti vanozokwanisawo kuita kuti idzodzo mari dzavakuchengeta kuburikidza nekusabhadhara juti dzinge dzichisvikawo kuvatengi.
Mumwe mugari wemuHarare vaOwen Dliwayo vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti mari yese ichachengetedzwa pakusabhadharwa kwemitero ishandiswe zvine mwero. VaDliwayo vati zvaitwa nehurumende zvinofanira kubatsira vanoshandisa magetsi, kwete kuti mari yese iyi iperere muhuori.
Hurumende yedu kati maparastatal zvedu akaita sana ZESA hatisati taona vaine masystemu yekuti tinge tine trust nawo kuti okay mari iyoyo yanzi ya chengetedzeka nenyaya yekuti havanozoibhadhara. kuti inozoenda kupi ndio kwatoita dambudziko nako. Zvekudai pai paine masystems etozo kuti mari iyoyo ichazoiswa mapriorities atenge takatarisira kuti ikwanise kusimudzira taizova nekufara. But pari zvino asati anyatsounzwa kufara nazvo nekuti tichiri kudhauta. Nenyaya dzeconfidence mavara hatisati ane confidence ne trust muhurumende.
Danho ratorwa nehurumende nhasi pamwe nerimwe rakaitwa nguva pfupi yapfuura rekuti ZESA itengese magetsi nemutengo uri pamusoro pemutengo wekuagadzira, matanho anotarisirwa nehurumende neveruzhinji kuti achaita kuti kambani iyi ikwanise kuita basa rayo nemazvo sezvo inenge yave kuwana mari inoikwanira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vatungamiri venyika vaEmerson Munangagwa vanoti vane chivimbo chekuti vatungamiri venyika dzemusadhak vanokwanisa kuti vanhu vemudunhu iri vabatane pamwe nekutengeserana kwenyika idzi. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau kumucheto wekugadzwa zviri pamutemo kwomutungamiri weBotswana vamukwetsi Masisi Bogaboroni nhasi, vamunangagwa vati vatungamiri vemusadhiki vanonzwanana zvinodadisa zvikuru. Vamunangagwa avo vanga vakagara pedyo nemutungamiri weZambia vaEdgar Lungu vati vatungamiri vemusadhiki vanofanira kukurudzira mushandira pamwe mudunhu ravo nekuti zvinonetsa muZimbabwe zvinonetsawo vavakidzani vavo.
Vatungamiri venyika dziri muSadik pari zvino vane udzamu hwekukurudzira mushandira pamwe mune zvekutengeserana nekutenga, izvo zvakaita kuti sangano iri riumbwe.
Asi nyanzvi munyatsi zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa mutemo paGaborone University College of Law and Professional Studies vaCharles Kungwengwe vanoti ishuro yavamunangaga kuita kwasha kutsvaga uta nemugate. Pane kutsvaga zvene kubva kune dzimwe nyika dziri musadiki nedziri mhiri, vakukwengwe vabayira zani vamunangagwa vachiti vanofanirwa kugadzirisa zvimhingamupinyi zviri kunetsa munyika mavo kuitira kuti varemekedzwe nedzimwe nyika.
Usati vatanga kunofidha vana vamanext do ako vanotanga kuvuza kuti kuvako zvavari kuziva nezharawani, ndofunga chatingatanga kuita handiona chingava the best way forward. Ndokuti dai tatanga kuita engage ne the opposition, wongu chamisa might be a member of the opposition political party, but it could be better if kune vanhu akaimbosa masanctions. Saka ndokadai tagarira pasi pachedu taita fine common ground, so takamboita mazuva egovernment of national unity aya togara pasi pachedu togadzirisana tazodero nyambo tikasutitao nemamwe makandidati vamana vaitibatani, zvinomeka sense kuti hashuwo vari kurevu theyasinsiye.
Vachitsigira mashoko ava kukwengwe, chimwe chizvarwa cheZimbabwe icho chinoshanda nekugara mudhorobha reFrancistown vaAbel Musengezi vaudza Studio 7 kuti vamunangagwa vangagone kuriritira vana vemuwakidzani vachitadza vavo.
Chini chokutanga ngatigadzisei kwedu, kana tapedza tozoona zvikwasahwira. Zvikwasahwira izvi tozozviona next round, apo tanga taita se taguta kumba kwedu.
Asi mumwe anorarama nekuita mabhinda uko muBotswana vaSpencer Kapembeza vanoti mushandira pamwe pakati penyika dzemusadi kunogona kusimudzira upfumi hwenyika idzi.
Pakata kutengeserana kwa Simba Zimbabwe inosumuka, ndoo nyari kuitika nekuti hatina kutengeserana nedzimwe nyika.
Zvichakadaro vamasisi vati hurumende yavo ichaenderera mberi nekushandidzana nedzimwe nyika muSadik neidzo dziri mhiri.
Panyaya dzekudyidzana nedzimwe nyika muSadik nedziri mhiri, Botswana ichaenderera mberi nekuita mushandira pamwe nadzo muchirongwa chichatanga pandinodoma hurumende yangu.
Zimbabwe neBotswana idzo dzakambove makarasona nepanguva yovaseretsa kama Ian Khama vaive mutungamiri wenyika iyi dzava negore dziri mubishi rekugadzirisa ukama wadzo. Ndakamirira Studio 7 muGaborone Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Dare redzimhosva kumasvingo raudza mutevedzeri wasachigaro weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaJob Sikala kuti vane mhosva yavakapara iyo inofanirwa kutanga kutongwa munandira gore rinouya. Dare rinonzi ratiwo vaSikala vakapara mhosva yekuda kubvisa hurumende zvisiri pamutemo zvichitevera mashoko avanonzi vakataura pamusangano wavakaita kumasvingo kwakare. Danho ratorwa nedare iri harina kutambirwa zvakanaka nebato reMDC. Tabata munyori anoona nezvemitemo mubato iri vaInnocent Gonese kuti tinzwe pamire bato ravo.
Kukosha mzika kuti National Prosecuting Authority wanga atisandikira nguwa wachenisa mwenza. Ano chongwa ni dare ya iku tukasina mwosha ya kapara. Nekuti chatungo zwa leche kuti wa rwezi nunguko umunika mwono. Nakari vila kutuwa ni kodere kwebu. Nima chakazo umbu wajika isu wabubumbire kwebu. Ito vumiza zuna chaule kungwa dake. Wajobu kana wakunga chungoto wa rosa avo. Wachekisa isa kodere dago. Seji zwa kwa jemuno mzimbabwe. Hapana mbosa ya wakapara, hapana chinangwa chaonga wa inacho chakashati. Katikuti izinezi kupenga, shikuti wanzi wanotungwa nibere ya higo tukure ino ya.
Wa gonese, imi batore nyu rino zivika nwa richitaura zvakanyanya pamusorope kutevedza mitemo ne mitemo ye matare. Murikuti kutanga mambo mirira kuona kuti zvizvi chabuda mudare richanzwa nyaya iri kupomerwa vasikala musati matanga kugununguna nezvaitika nhasi.
Ah, chatota kwa gunungu ya chono chokuti wano chuchisa. Awas kuchuchisa ni mtu okwao. Kune nongi prosecution. Kutimusha gawama niku waka paramu. Niko siku kwa marukuti ya mwusha jiwori milika muna awas kusunga. Kine kwa maruku poa mba wano. Awita nongi maobjection. Awas ni kusunga. Aso cha gawama ya kina mwusha ya kapara. Kutimusha Jesus wachuchisa. Ndiyopa ni dambutiku. Ino ni persecution, kwete persecution. Atiki kuna mzimbabu. Kushungurizwa kwevani, kwete kuchuchizwa. Bosa kwa mnishini kwa para mbosa. Kana kuchu, uchifungi kubirwa. Kutuoka para mbosa. Pani ngepaye nereya niru. Yomutu wengi kwa kumatarizi mbosa. Asana kwa kushungurizwa kete. Kukitu wa wangu. Waka wande akumva. Kwa tunga mili NGC. Yedu civil society. Yeku leba. Wakumi kushungurizwa. Pamsana pe kutuwa nga tichema chema. Kudizina sioni yasukanaga muzika, dopa tigura baikapo.
Ko sebato mchato ramatano api pane jatarwa ne mtongi wedare nasi.
Atakuli bado ano yese baki na nohuanu wedu kuleti gire ama jobs kwa nita wana mshaya akapara tichira dita wuku mirana wao semu wedu alikushungurudwa.
Munyori anoona nezvemutemo muMDC inotungamirwa na Nelson Chamisa va Innocent Gonese vachitaura vari parunare vari ku Victoria Falls. Zimbabwe yabatana nepasi rose mukucherechedza zuva reInternational Day to End Impunity Against Journalists. Zuva iri rinocherechedzwa musi watumbudzi, asi vatori venhau vemuZimbabwe vacherechedza zuva iri nhasi muurongwa hwanga huchikokerwa nesangano reUNESCO. Hurumende yanga yakamirirwawo pamusangano uyu nebazi rezvekuburitswa kwemashoko. Tabata munyori mukuru weZimbabwe Union of Journalists vaForster Dongozi kuti tinzwe zvaitika.
Zvafamba zvakanaka chose nokuti vatori venhau neavo vanoshanda mumidhia kana kuti mumasangano anoona nezvekufambiswa kwemashoko, isusuwo takamirirawo vatori venhau seZimbabwe Union of Journalists tasangana kumahofisi esangano reUNESCO. Apa taita sangano tikagara pasi tichitaura kuti zvinhu zvingave zvinetsa zvikurusisa kana takatarisa kuti vatori venhau vanoshungurudzwa zvakadii pamabasa.
Ko hurumende yanga yakamirirwawo here pachirongwa chanhasi?
Hurumende yanga iripo chaizvo. Acting Permanent Secretary of Ministry of Information Dr. Ivan Ho Gurira vauya vakaverenga speech yaministawo vachitaurawo zvokuti no hazvikodzeri kuti vanhu vashungurudzwe vari munyika yavo. Tofanira kutsvakawo nzira dzokuti toshanda tese sei kuitira kuti tobatisana kuitira kuti vana vemuZimbabwe tipikirwa vasashungurudzwa.
Matambira sei mashoko ataurwa nehurumende aya?
Tinovatambira tovagamuchira chose. Saka tichangozoti pakushanda tichienderera mberi tee tave nitawana mukana wokuti tinoenda kwavari kuzehurumende. Asi chimwewo chavo chatifadzawa ndezvekuti vemakomishini vataura kuti musashupike vana veZimbabwe. Tiri mapoka akagadzirwa nebumbiro remutemo. Saka kana pane zvinokushungurudzai huyai tikubatsirei, ndosaka tiripo.
Kune vamwe vanogara vachiti izvo hurumende inogara yakataura mashoko akanaka chaizvo asi ichizotadza kuratidza chido chekugadzirisa kana kuita sematauriro ainenge yaita, imi munozvionawo sei?
Isusu se Zimbabwe ine no journalist tinoti munhu akataura zvekuzvisungirira kwapa mashoko ako. Saka isusu zvayo kwatiri iwo se Zimbabwe ine no journalist tishanda nevamwe vatoshanda navo kuti tichiti hurumende makamboti gore riya tave apa zvino tozvifambisa sei. Nokuti kutaura kunonakidza kana vanhu vaisirwa mamicrofoni mberi kwavo.
Vadongozi, tiri kuona kuti gore rava kusvika kupera, gore ra2019 ranga rakamira sei kuvatori venhau muZimbabwe?
Hapana chakachinja pa, vana vachirongorohwa, vana vachirongoshungurudziwa. Ndosaka pamavhiki akambopfuura takamboita musangano nevakuru vemapurisa tinazopedza hedu because nekuti papa nehumwe hurongwa.
Munyori mukuru weZimbabwe Union of Journalists vaFoster Dongozi vachitaura vari parunhare vari muHarare.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 am 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave.
Vashandi vehurumende vari pasi pesangano reApex Council vakazivisa nezuro kuti vachange vachipinda mimigwagwa nechitatu chinouya vachiratidzira kusafara kwavo nekwavanoti kushaya hanya kwehurumende pakugadzirisa zvichemo zvavo. Bato reMDC raburitsawo mashoko ekuti riri kutsigira danho revashandi vehurumende rekuramwa mabasa iri richiti ikodzero yevashandi yekuratidza kusafara kwavo nemihoro yavanenge vachipuhwa murunyararo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutevedzeri wasachigaro weApex Council vaThomas Muzondo kuti tinzwe zviri kuitika.
VeApex Council ndinodaira kuti Minister weFinance akatoyimbisa kudhara kuti mihoro yemacivil servants iri kutariswa. Iko zvino minimum ndikati mari iri pasi pasi iri kutandurwa nemushandi wehurumende iyi 1000 RTGS. Saka mari iyo inogona kupetwa kaviri kana kupetwa katatu zvichiinda nemaonero ari kuitwa vefinance, nokuti sezvamunoziva kuti takaindrodusa 2%.
Vashandi havasi kuramba mabasa, asi chiri kuitikapo ndechekuti vashandi vasvika pakumanikidzirwa nekuti zvinhu hapasina zvikwaniso zvekuti vakwanise kuenda kubasa. Tingati pachirungu paya paya incapacitation, vari kuda kuenda kubasa chose asi zvinhu zvaakuvamanikidza zvinosanganisira kuti mushandi haachakwanisi kutenga chikafu kuti adye aende kubasa, mushandi haachakwanisi kubhadhara transport, mushandi haachakwanisi kubhadhara mari yekurapwa nezvimwe zvakawanda wanda nokuda kwokukwira kwaita zvinhu.
Saka matanha amuri kutora svondo rinouya muri kuratidzira zuva rimwe chete here kana kuti muri kuratidzira zvokubva matongotanga nekusaenda kumabasa?
Tiri kutanga nekuratidzira zuva rimwe chete, asi zvinenge zvichiteverawo zvichatipa kuti zvinenge tichifamba sei. Ipapa patiri kutaura ipapa takatonyorera tsamba kumapurisa, tanyorera tsamba kumapurisa vakatipa mvumo yekuti tinogona zvedu kuratidzira. Saka tinangoti kungangove kutanga kana kuti kupedza kuratidzira zvichibva nekuti mushandirwi wedu anenge adavirawo sei zvichemo zvedu nenyunyuto yedu sevanhu vari kuda kuenda kubasa.
Munoona here vamwe masangano evashandi vehurumende achibatana nemi pakurudziro yenyu?
Zvinoitika ndezvekuti bato kana kuti ungano reApex Council rinogadzirwa nevashandi vehurumende vanosanganisira masangano anoita iwo 14. Saka Apex haiziriyo inosunga, asi kutoti mapato iwayo anoafiliata kuApex Council ari 14. ndo ane zvisungo izvozvi zvatiri kutaura nezvazvo. Tirawo ndo masangano evashandi vehurumende.
Avo vanga vari mutevedzeri wasachigaro weApex Council vaThomas Muzondo vachitaura vari parunhare vari muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Jonga Kandemiri weStudio 7 abatawo mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi, avo vanoti hurumende ichashandisa mutemo mukuranga vashandi vayo vasiri kuenda kumabasa.
VApex Council ndinodaira kuti Minister weFinance akatoyibvisa kudhara kuti mihoro yemacivil servants iri kutariswa. Iko zvino minimum ndikati mari iri pasi pasi iri kutandurwa nemushandi wehurumende iyi 1000 RTGS. Saka mari iyo inogona kupetwa kaviri kana kupetwa katatu zvichiinda nemaonero ari kuitwa vefinance, nokuti sezvamunoziva kuti takaindrodusa 2% tax ndo yatiri kushanda nayo iyoyo kuti titutire mari inotandirwa nemacivil servants zvichienderanawo nekuti zvinhu zviri kukwira zvakadii mumashopu. Saka ivava havana reason yekuti vaende kunoratidzira, nekuti urongwa hwekuti vawedzerwe mari hwatovapo kare. Changosara ndechekuti zviapprovwe nemukuru wenyika, zviapprovwe nevefinance, mari dzavo dziutinde mumaaccount. Saka izvozvo tingatoti zvedu chinhu chakatopfuura, hachinhu chokuti vanhu vangada kupinda mustreti kuti vademonstrate zvinhu zvakagadziswa kudara.
Matanho apa angatorwa nehurumende kana vakaenderera mberi nekuratidzira ikoko?
Tinoshanda nemutemo, tungire redu remutemo. Saka mutemo iwoyo unotendera hurumende kuti irange munhu anoramba kuenda kubasa zvisiri pamutemo.
Vana chiremba vane mazuva angada kuita mwedzi miviri vasiri kuenda kumabasa. Zvakaitawo kuti bhodhi rehealth services ringe richitora matanho ekuti vange vachimira pamberi pedisciplinary committee. Imiwo sehurumende, zvii zvamungataura pamusoro penyaya iyi?
Isu sehurumende hatiri kufanana nezvirikwa zvemachiremba aya, uye tiri kuziva kuti kune vamwe vari kuvafurira vari kubackground kwavo, vari kuvafurira kuti regai kuenda kumabasa, itai kuti hurumende ive paralyzed. Saka ndo zvatiri kuti machiremba ose asiri kukwanisa kuenda kumabasa vari kuenda kumahearing. Anenge atadza kuenda kuhearing ari kutongwa asipo, and then decision ichange ichiitwa ipapo. Kana kuri kudzingwa kana kuri kususpend kwabasa, zvose izvozvo sehurumende tiri kuzvitsigira, nokuti ndo zviri mumutemo wedu. Tiri kutotsigira kuti machiremba iwavo vanhu vari kuramwa mabasa iwavo dai vadzingwa zvavo.
Avo vanga vari mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vachitaura vari parunhare vari muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona chichikokerwa neni Marvelous Mhlanganya huye musi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yekukwira kwemitengo yechikafu uye zviri kubuda pamitambo yekupera kwesvondo. Hello caller, tikutaura nani uyezve muri kupi?
Tikutaura na Luke Marufu.
Muri kupi mukoma Luke?
Ndiri Victoria Mjoben. Isi tikangoti kune vari kutungamira nyika vangoita kuti vagadzirise zvinhu zvisakwire munyika, nekuti iyenezvo vanhu vakufa nenzara, zvinhu zvacho zvakushayikwa munyika. Satingori kana paine pavanokwanisa kuti vakwanise kutaurirana nevamwe vanobata nzara navo maopposition pati vakwanise kutaurirana vawirirane, zvinhu zvimire zvakanaka munyika.
Aiwa mashoko makukutu. Munosapotawo nhabvu here munyika? Munosapota chikwata chipi?
Ndosapota Barcelona.
Hello.
Ehe, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura na Patrick Muradzikwa ari kuJoburg.
Ehe, taurai tinzwe mukoma.
Izvi zviri kushema nezviri kuitika munyika.
Mm-hmm.
Zviri kuitika munyika zviri kutinetsa maningi.
Mm-hmm.
Tiri kukumbira isusu dai kuti nyika dai yanga yagadziriswawo nyika yedu yanaka kuti ifanano nedzimwe nyika.
Mm-hmm.
Ndokuti ndatakatarisira isusu dai zvagoreka kuitika izvozvo.
Wedu, hello, Hazel. Aiwa, tiri kwadi. Tiri kutaura nemi muri kupi?
Ndiri kuno Kadoma.
Kwakamira sei kuKadoma panyaya yemitengo? Zvakamira sei ikoko?
Krisimasi ndikakuudzai mamirira kuita zvinhu mashopso muka hazvisi kunakisa. Mm-hmm. Cause mapraizi ari kukwira every day.
Asi ndirikunzoti sister Hezo varipo panhare zvakare. Hello Hezo.
Hello sister Mazwe.
Ehe, taurai moti gaga gango yedu yadyanana.
Alright, nanditi zvinhu makuru zviri kuita shops asina kidza. Hatitese tichakwanisa kuzvitenga. Plus zvimwe zvinhu zvino zvinenge zvichikwira maprice, it's unnecessary kuti zvikwire, saka upenyu hwachonohwe hwakubhohwa. Ende ifenda kuti pazuva pamwe unodya lunch pamwe rinenge rine sadza nemuriwo watenga kana kuti matm kana kuti maspa. Unogona kudya kana lunch kana $28.
Maisimboitenga mari.
Lunch cheche kuti munhu anyatsodya lunch kudhara taitenge $10 kana $15. Uku kunze kwachona kune vanobika sadza kuya kuya vanenge vachidenzera kuti tiri kuda cash okuchi mari zhinji inenge iri mumafoni.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Mutambo mukuru pakati peDynamos neHighlanders uriko nemusi wesvondo, asi vanhu vakawanda vari kutarisira zvichabuda pamitambo yezvikwata zviri kurwira kutora mukombe weCastle Lager Premier Soccer League. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Kugweru kunosangana neTeo 1 ndiyo iri kutungamira makundano aya nemapoints makumi mashanu neimwe chete, mapoints maviri pamusoro peFC Platinum iyo iri pamusha ne Bulawayo Chiefs mangwana. Murairidzi weCapes United, Darlington Dodo, anoti vari kuenda kugweru kunoratidza kuti sei vari pamusoro petafura yezvikwata gumi nezvisere izvi.
Mateams ari kuzasi palopaya. Mateams anouya ine shungu dzekuti vanodawo kurarama muleague. Endi asi isusu tinofanira kunoratidza kuti sei tiri patiri pamusoro pepaipai. Tinofana kusvika pagame toratidza chaizvo chaizvo kuti tiri pamusoro paye, kwete zvekufungidzira asi tiripo zvachose.
Asi mutambo weDimbare neBoso hauna kurasa huremu hwazvo zvekuti chaunga chinotevera zvikwata izvi chiri kutarisirwa kuve chiri muRufaro Stadium nesvondo. Mutambo uyu wauya panguva iyo Highlanders iri kubvira moto uyezve Dynamos isati yakundwa mumitambo yeleague minomwe yakateverana. Muteveri wemutambo wenhabvu vashingai makombe vanoti mutambo uyu wakaoma zvikuru zvekuti zvinonetsa kuti oti chikwata chinokunda ndechipi.
Mutambo uyu wakaoma bhozi, Dynamos achaisi kudyika, Highlanders achaisi kudyika, iri kungohwina, saka hapanonyatsonetsa kuti upredite kuti ndeipi ingangohwina bhozi. Mutambo wacho
Dynamos neHighlanders dzakaenzana pamapoints makumi matatu nemapfumbamwe mushure mekutamba mitambo makumi maviri nemisere. Mumwe mutambo uri kutaurwa nezvavo ndeuyo uri pakati peHarare City neHerentals, idzo dzisati dzabuda muhondo yekurwira kuramba dziri muPremier Soccer League. Herentals iri kubva mumutambo wanga wakaoma zvikuru neCapes United, asi yakakwanisa kubuda nepoint imwe chete pamberi pevatsigiri vayo vaive vakawandisa munhandare iyi. Murairidzi weHerentals Kumbi Muti wekuziva anoti kuti vabude muhondo yekuenda kuDivision 1 vari kuda rutsigiro rwakasimba rwevatsigiri vavo sezvavakaita pamutambo neCapes United.
Ngavauye wakawanda watipo rutsigiro. Wakomana vakwanisa kutamba kana ivo vasi vanodawo batsirwa nekuvakurudzira kuti vatambe vachiita manyoko kuti tisurvive.
Muti wekuziva ari kutarisira kuti mubati wake wepagedhe Prince Tafire Mutsa achaita mashiripiti aakaita paCapes United nekutadzisa Harare City kunwisa. Mutambo pakati peChicken Inn neTriangle wambomiswa sezvo maSugar Sugar Boys ane mutambo weCAF Confederation Cup neNowadi Bowl yekuMauritius. Mimwe mitambo yePremier Soccer League iriko svondo rino yakamira seizvi: Mugovera Ngizi Platinum Stars versus Manika Diamonds, nesvondo Yada versus Chapungu, ZPC Kariba versus Black Rhinos, Wange versus Mushowani Stars. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kuramwa mabasa kuri kurongwa nevashandi vehurumende.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi pa www.voashona.com. Ini ndini Rachel To, ndiri muWashington DC. Ndokusiya imi nasitandekile Mhlanga achikupai nhau dzendebele.
Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7. Ngolwesihlanu mhla ka 1 kuLwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Injongo yethu ukuthi sifuqe umasipala ukuthi enze umsebenzi wakhe ngendlela okumele angenze ngawo. Kathi siqhase uhlelo olujoxwa iMy City Conversations lapho sihlanza khona abantu ukuthi sixoxe ngendaba ezenzakala kuBulawayo.
Abenhlanganiso ye-Municipal Review bahlangene labekhansili yakoBulawayo bexoxisana ngokuthi ikhansili kumele iqhube inhlelo zayo ngokusegcekeni.
Izisebenzi ngesikhathi nje esilandelayo bazabekela imisebenzi akukutsha ebevelethi kukhangela ukuthi kuzabuya ngokuthi phela inkulumo phakathi kwabo mqhatshi zibe zikhanya zingaphutshi.
Izisebenzi zikahulumende zithi zizatshengisela ngeviki ezayo ngolwesithathu zikhonona ngeholo ezithi kalisenelisi ukondla imuli.
Manje ayilanga le International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists sithi utana ukhonona lokusola ukuhlukuluzwa okwenziwa intatheli zindaba lalabo abasebenzela imihlanganiso ezibona ngokuqhutshwa kwembiko.
Intatheli zindaba zibuthane namhlanje zinanza ilanga lokulwisana lokuhlukuluzwa kwentatheli zindaba ele International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kona lo msakazo. Abenhlanganiso ye-Municipal Review bahlanganela bekhansili yakoBulawayo bexoxisana ngokuthi ikhansili kumele iqhube inhlelo zayo ngokusegcekeni njalo ithuthukise izakhiwo ezisedolobheni leli. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamuzi zamukele ngenjabulo ukuqhutshwa kwalomhlangano zisithi uzivule amehlo entweni ezithize okwenze zafunda okuningi ngomsebenzi wekhansili yakoBulawayo. Umkhokheli wenhlanganiso ye-The Municipal Review, uMnumzana Bukhosi Benkosi Moyo, uchasisa kabanzi ngenjongo yalomhlangano.
Injongo yethu ukuthi sifuqe umasipala ukuthi enze umsebenzi wakhe ngendlela okumele angenze ngawo. Kathi siqhase uhlelo olujoxwa iMy City Conversations lapho sihlanza khona abantu ukuthi sixoxe ngendaba ezenzakala kuBulawayo.
Unkosikazi Nesisa Mpofu, isikhulumeli sekhansili yakoBulawayo, uthi kuyadingeka ukuba uZulu asondele eduze ngoba idolobho lingelabantu hatshi elikakhansili.
Besi buyile lapha ku City Conversation ngoba siyananzelela ukuqhatheka kokuxoxisana lama residents akoBulawayo. Siyakwazi ukuthi idabu ukukhulumisana kuyalungisa into eziningi. Okwakuqala kuyayenza ukuthi siliphe i-correct information ngoba i-council is an institution. Iyabe ifuna ukuthi information ifike ebantwini, ifike ngesikhathi njalo ifike ngendlela eyiyo. So uma sihlezi endaweni enye njengaleyi siyenelisa ukuthi sikhulumisane njalo sibuzane ezinye izinto mhlawumbe besingazizwisisi.
UMnumzana Jabulani Mlotshwa obona ngokwakhiwa kwamadolobho uthi uBulawayo lamhlanje uhlambulukile ngoba wakhiwa ngokukhaliphileyo. Omunye wabasakhulayo uNkosazana Sinokuthaba Mbambo ukhuthaze abatsha njengaye ukuthi baphatheke emhlanganweni yokwakha uBulawayo.
Engifundile kakhulu ukusebenza kwe-City Council engade ngingakwazi kakhulu ikakhulu ama innovations ayenziwayo ebulawayo ba innovate ama parks esilawo ngithanda again ukuthi ngikhuthaze i youth kakhulu because intsha yithi ama leaders akusasa so ngikhuthaza intsha yonke ukuthi attend ama meetings ama ward abe isenziwa because ikho lapho esithola khona sikhulume kabanzi nalapho esihlala khona ngithi ekasi lapho esihlala khona sikhulume kabanzi ngenkinga esihlangana lazo la ngalapha esihlala khona.
Omunye wabafundi uMthabisi Dube uthi unanzelele ukuthi abantu nxa bekhulumisana kulamacebo amaningi aphumayo angenza ubulawayo athuthuke.
Ukuba lapha namhlanje kumbonise izinto ezihlukeneyo njalo ukukhuluma ngezinto okufumele sizenze singubulawayo kuyenza sithole indlela zokuqhubekela phambili ukuthi singenza njani ukuthi idolobho lethelwe ngelingcono. Enye into engizibonileyo ukuthi ma abantu behlangana bekukhuluma siyathola amacebo ukuthi singenza njani ma singubulawayo. Enye into embona ngathi ngenzakala nxa singadinga indlela yokuthi siyenza amagetsi singubulawayo njalo sidinge indlela zokuthi sithole amanzi aklini even ungasiwo awezulu singaqhubekela phambili njalo impilo zethu zibe ngezingcono.
Umhlangano lo oqhutshelwe ekolishini le-NAST American Space kobulawayo uhlanganise abakamansipala yakobulawayo, izakhamuzi, amakhampani ehlukeneyo, osomabhizimusi kanye lezikhwicamfundo zokwakha ama-architect. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingubathabile Masuku. Direct from Washington, the
voice of America. Izisebenzi zikahulumende zithi zizatshengisela ngeviki ezayo ngolwesithathu zikhonona ngeholo ezithi kalisenelisi ukondla imuli. Inkokheli yezisebenzi zikahulumende ekudale elimanyanisa izisebenzi zomqhatshi e-Apex Council ibe lomhlangano izolo eHarare yavumelana ukuthi kumele kuthathwe lelinyathelo ngoba uhulumende lokhu esephula izithembiso zakhe. Izisebenzi lezi zithi zifuna isisebenzi esithola imali ephansi iqale kumadola ngamakhulu amane 475 ngenyanga. Lanxa sokuthiwa imuli eyodwa kumele ithole imali ezinkulungwane eziyisikhombisa ngenyanga. UChris Gande weStudio 7 ukuze sizwe ukuthi uxoxa ukuthi uthini ngalolu daba. Uxoxa lomnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU.
Izisebenzi ngesikhathi nje esilandelayo bazakwekela imisebenzi akukutsha bevele sikukhangele ukuthi kuzabuya ngokuthi phela inkulumo phakathi kwabo mqhatshi zibe zikhanya zingaphutshi bekungelanto ephumayo kulezo nkulumo ngokuthi umqhatshi kukhanya kathembeki. So akusimangalisi ke ukuthi izisebenzi sezikeza thatha leli qhinga. Sike sabona abanye betshengisela kumaviki adlulileyo besithi batshengisela bayakhonona ngokuthi baphakathi kwezijeziso zomnotho. But endzama ukukutsho ukuthi nje kusemthethweni ukuthi nxa ukhonona nxa ungasudiseki ukwanise ke ukutshengisela.
Siyabona ukubana lina lani njengenhlanganiso yeZCTU like lakhuluma phambilini ukubana izisebenzi phansi komanyano wenu zingatshengisela kukhona likwenza.
Siyabatshayela ke ihlombi ukuthi sebe lesibindi esokuthi beconference phela uemployer ibe kade sikukhangelele. So siyabatshayela ihlombi sithi kaba yenze okusemthethweni okusemandleni abo abakukwanisayo akulanto embi ngalokhu abakwenzayo.
Manje likhangelele ukuba lo mhlangano oza kunquma yini lokhu kungakafiki ukutshengisela lokhu ngeviki ezayo?
Okwakuqala ukuthi sifuna ukwazi ukuthi bakwenza nini kumbe njalo baza extenda phela ama invitation kumbe hatshi njalo siza kubamba njani nxa kuyikuthi nje bazenzela bebodwa that is singena ngaphi kulolu uhlelo lwabo. Okwamanje silathi sizwe emaphepheni ukuthi yikho sebekuqumile.
Lo mnumzana Jafet Moyo nobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU ubexoxa icingweni lo Chris Gande we Studio 7 eseHarare. Siloku sikudaba lunye uZulu Mathupha uyathandabuza ukuthi uzaphatheka naye ukutshengiseleni okukhangelelwe kwenziwa izisebenzi zikahulumente ngeviki ezayo ngoba kulokwesaba. Kodwa abanye abafana lolwela ilungelo loluntu umnumzana Jafet Mzacangulube bathi kumele abantu batshengisele ngokungayi emsebenzini.
Ngombono wami izimincela kunalokhu kugula kwami kwenzeka ukuthi ivele ama-service delivery asayenzi. Mina ngombono wami abantu asokutshengisela abantu abahlale phansi bonke bangayi emsebenzini. I-government ningabantu ekusenzeni kube ngabantu abatshela i-government ukuthi yokwenza. Ngokube lokhu esinele ukuthi i-government iyenzani akusincedisi. Impilo isaphileki, akusaphileki. Amagetsi adura, ukudla kuyadura, yonke into ya-transport iyadura, awuhambelani namapay. Ukuthi bazakuthi besabe-inflation izaholisa abantu imali ethengayo. Abantu bonke abahlale phansi lokhu kubhazala lulize lokhu. I-government kuyibe kuningi abantu ibacele ukuthi kwenzweni. Ngoba ngabantu abathi i-government yasenzeni so. Ngoba lokhu akusanyenzi.
Ye, manje nxa ukhangele abantu abasoze besabe na ukuthi baphatheke labo ekutshengiseleni.
Abantu akudingi ukuthi bahambe ezitradini ngoba bangaye ezitradini bazatshaya. Lo hulumente okhona vele kancinci uyabulala lo khona lo kancinci. Kuzabatshaya babophe abahlukuluzi balimali ezibhedlela kulamithi. Njengoba sinje siyagula akulamithi ezibhedlela. I have to go ufuze ngiye-South Africa ngiyelethe South Africa. So mna umbono wami abantu abahlale phansi bonke ezindlini. Labona isitshengele sisele sikhulu kakhulu ukuthi wonke umuntu ahlale phansi. Yonke into ihlale phansi nje ithi ihlale phansi kungabe nto. Akudingi ukuthi ungene estradini. Isitshengisele sikhulu ukuthi abantu bahlale ezindlini. Indawo bangahlala ayipheli iviki igovernment ingabizanga ngathi sikhulu ingababizanga ngathi sikhulu mntanini akudingi ukuthi bazohambe bayiqalana namapolisa abathawa edrobheni abahlale phansi abantu bangahambi indawo.
Lo mnumzana Jafet Mzacangulube olwela ilungelo loluntu ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekwaBulawayo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Lila konjalo kusithola ebulenjini kuinternet kukheli yethu ethi www.voaindebele.com.
Live Talk lamuhla sikhangela ubunzima obubhekane lezisebenzi ngenxa yomnotho welizwe. Iningi lazo selikhalala umsebenzi lisithi iholo aliseneli. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singakangena esigabeni esilandelayo ke sikhangele eza kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkamba yabezomvikela bomanyano webutho lemelika lelamazwe ezwekazi le-Afrika e-US Africa Command, AFRICOM, iphawulwe ukuqala ukusebenza kweleni nje namhlanje. Linkamba ibikwa yakhiwe ngezigidi ezedlula ezilikhulu zamadola emelika i-$110 million. Wokhulumende wakwele Ethiopia uthi kulabantu abangamachumi phose ayithoba minwe mbili asebefile kudlakela oluqhamuke esabelweni se-Oromia eseHarare kanye ledolobheni le-Jaya Jawa lokulwisana ngemihlobo. Intatheli izindaba zeZimbabwe zibuthene namhlanje zinanza ilanga lokulwisana lokuhlukuluzwa kwentatheli izindaba ele International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists elinanzwa mhla ka-2 kuLwezi. Lonyaka leli langa linanzwa ngokusungulwa komkhankaso othi Keep Truth Alive ukuhlaziya lolu daba. UPraxedis Jeremiah uxoxelwe nombhala jikelele wenhlanganiso yentatheli izindaba yeZimbabwe Union of Journalists uForster Dongozi.
Sinanzwa ilanga le-International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists sibuthana
sikhonona lokusola ukuhlukuluzwa okwenziwa intatheli zindaba lalabo abasebenzela inhlanganiso ezibona ngokuqhutshwa kwembiko.
Belikwenzela kuphi ke lokho linandza lelilanga?
Besibutheni iHarare lapha kuyinhlanganiso yeZimbabwe Union of Journalists lamalunga ethu lezinye inhlanganiso eziphatha lathi kundaba zokulwela amalungelo entatheli zindaba. Ngebesithe gwaqa emahofisini e-UNESCO kwaba lesikhathi sokuthi abantu bekulidale nje abantu behluza behlola becubungula ukuthi umumo esisebenzela ku unjani. Into esivumelane ebesivumelana kuyo yonke ngeyokuthi yona umumo awumanga kuhle. Intatheli zindaba lokhu zihlukuluzwa, lokhu zitshaywa. Bekulomunye wethu othatha impikitsha ebele plaster lowatshaya isandla amapholisa asephuka. Ngakho-ke ngakumanga kuhle.
Ngakho-ke lithi kakwenziweni njengentatheli zindaba?
Kufunakala ukuthi abantu bahlale phansi batshengisane ukuthi intatheli zindaba zingasebenza kuhle njani. Pho asoqala phela ukuba yintatheli. Kuthiwa umuntu angathi engutitshara umbe ngunesi umbe ngudokotela abantu bangambona bahle baphongumsukela ngenduku langenkwayini. Ngakho-ke sivumelane ukuthi hhatshi bonke abahlukuluza intatheli zindaba kumele bachothozwe, batshelwe ukuthi abakwenzayo akulunganga, akuqondanga.
Uhulumende yena ubemelwe na kulumbuthano wokunanza leli langa?
Uhulumende ubekhona, ubemele uDr Gurira owe-Ministry of Information, ubemelele u-Permanent Secretary uNick Mangwana labama-commissions, abe-human rights abamelele amalungelo abantu nabe-National Peace and Reconciliation ababona bakho umsebenzi wokuxolelana elizweni bebekhona. Njalo basiqinisile, basithembisa ukuthi hathi xa kukhona okulihlukuluzayo ngokuthi liphatha njani emsebenzini, lingesabi ukubuya emahofisini ethu, libuye lizobika, lizokhala njengezizalwane zeZimbabwe ukuthi ngapha siyehluleka, ngapha siyahlukuluzwa. Pho sithini bona njengoba bebabamelele amalungelo lokuxolelwana, yibo abazabona ukuthi abantu bazakhumisana njani umlotha.
Lowa ngufosta Tongozi, unobhala jikelele wenhlanganiso yentatheli zindaba eZimbabwe Union of Journalists, obekhuluma ecingweni eseHarare. Kwezemidlalo, abakalahli ithemba beqembu lomdlalo wenguqu eleTalent Vision lanxa sokusele imidlalo emibili ukuba imidlalo yesigaba seSouthern Region Division 1 ifike kwamlindo yacina. Intathe zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ndawonye lezinye.
Iqembu leTalent Vision linqobele eBhozo 93 kanyana namhla emini emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yeCrescent, okuyimpumela elitsheli lokhu lithiwa ngemiklomelo emithathu liqembu elihlezi phezu kwengalane leBulawayo City, lona elibhaxabulele eBinga Pirates nge-7 kanyana emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yeLuveve. Isimo sengalane ngemva kwemidlalo yanamhla sitshengisa ukuba iqembu leBulawayo City selile miklomelo ngamashumi ayisithupha lobodwa 61, ukuthi leTalent Vision lile miklomelo engamashumi amahlanu lathoba mnembili 58. Iqembu leTalent Vision lihlale okwesikhathi eside lisesiqongweni sengalane yemiklomelo, kodwa laselithathelwa lesi sikhundla ngemva kokunqotshwa ngele indlovu yanyathela ngolwesihlanu olwedluleyo. Kodwa loba kunjalo, umlandeli waleli qembu uSabelo Masuku uthi yena bazaqeda imidlalo yalonyaka behlezi phezu kwengalane.
Umkhambo luso sekhona amagame aseleyona la sizabona okokwenza khona izadliwa la iBCC. Yebo sibili, hayi isikhathi sikhona amagame aseleyona la, hayi thina kusawina wonke.
Iqembu leTalent Vision lizadlala la maqembu abalisayele Kazmine kanye lele Makomo kumidlalo emibili eliselelayo, kuthi iqembu leBulawayo City lizadlala lele Mosi Rovers kanye lele Arsenal Movers. Imidlalo yenguqu kusigaba seKasilaga Premier Soccer League ingena kuviki yamachumi amabili lathoba munemunye kulimpela viki. Njalo ngisonto kulomdlalo omkhulu phakathi kwamaqembu amakhulu elizweni yathele Dynamos kanye lele Highlanders. Lo mdlalo uzaqhutshelwa enkundleni yeRufaro, njalo uza ngesikhathi iqembu leHighlanders litshaya eziwayo selokhu kwafika umqeqeshi oyisizalwane selizwe laseNetherlands uHendrik Pieter de Jong ekhuluma lentatheli zindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo weqembu lakhe lele yada ngolwesine. Lo mqeqeshi uthe ukhangelele ukuba lomdlalo ube ngumdlalo wezinga laphezulu.
It's not easy because Dynamos aku soke kube lule ngoba iqembu leDynamo selidlale imidlalo eminingi lisiba umthili lobhanqa linganqobini. Thina yithi konke kuhamba kuhle njalo siyaqhubekela phambili sama ukuba siyalesi lokhu sikhuphuka engalaneni yemklomelo njalo likhumbule ukuba elinye ilihlo livele likhangele inkezo leyi esingene khona kusigaba se-semifinal.
Eminye imidlalo yesigaba seCasilaka Premier Soccer League izadlalwa ngokulandelayo. Kusasa ngomgqibelo iqembu leNkezi Platinum Stars lizemukela eLemanyika Diamonds enkundleni eBaobab. Iqembu leFC Platinum lizadlala leBulawayo Chiefs ngaseMandava. Iqembu leRentals lizadibana leHarare City ngaseNational Sports Stadium. Ngensonto iqembu leAda lizadlala leChapungu ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leZPC Kariba lizadlala leBlack Rhinos ngaseNyamunga. Iqembu leWange lizanqikilana leMushowani Stars ngaseKoliari. Iqembu leTel 1 lizemukela eCape United ngase Ascot. Akuthi umdlalo obekumele ube phakathi kweqembu leChicken Inn leTriangle udluliselwe phambili. Lokhu ngoba iqembu leTriangle lizabe lidlala leNouadhibou elaseMauritania kuhlandla lesibili lesigaba seplayoff kumncintiswano weCAF Confederation Cup. Lo mdlalo uzaqhutshelwa enkundleni eBarber Fields koBulawayo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 4. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday, in ambaling komine wena. We baba, gonze magulom saba. We baba, 7 to 4. We baba. Nemali ayingeni awungathi lele vigile ngaphela we baba
yebo ke ngumculo esikusebenzisayo lo oka Johnny Clark oyiqembu lesavuka lamhlanje ke Lucy singulela uhlelo lwe Woza Friday kuliviki umsakazi we Studio 7 uEzra Chisa Spanda uxoxa lejaha elisakhulayo uBright Moyo owazakala ngegama lokuthi Brian njalo ucula umdumo we dancehall esedolobheni leGwanda. Namhlanje ke silethulela lo ludaba ngokugcweleyo.
You know. Chicken production is pride. You know.
Ukhulu moyo wami. Yeah.
Balutshwane abaculi abadabuka emajawundini abadumileyo kwezomculo. Umfana kaMoyo sechasicathulo kwezokala ngomdumo wakulezi nsuku owe dancehall.
To me, better look what you did to me. Visual I'm in the stage, spelling B-R-Y. My album is 6A, it's in our Shabelayo. It's in our Kala, Pule Umoyawam. It's really good The Way. It's Tatu, it's in Hambalam. It's Sine, it's in our Sofa Slashane. It's wakwenza njani elinye kuthiwa izinto ziyenzeka ngisekhangelele njalo futhi ukuthi ngikhiphe elinye but leli seliyenziwe nje sina labe ngokuthiwa ngu Tears of the Sun.
Yeah, wangitshela uzohlala unami. Yeah,
ucula ekhonale emajawundeni uBry lapho kule nkaba yakhe khona njalo uqale esemncane uthanda ezokucula.
Mina ngazalelwa emabuze hospitali ngafunda iprimary eMajawunda primary school eGwanda isecondary ngayifundela eGwanda government then ezomculo ngaqalisa ngo-2009 sisikolo siyenza okwamakhwaya khwaya nje then recording yami ngaqalisa ngo-2013 ngomnyundoda owayekhona bafuthe eGwanda njalo okuthiwa nguNasty B.
UBry uthi kulabahlabeleli abaningi abamenza waba lomfutho wokuthi laye acule.
I got my inspiration from Olaki Dube lo Michael Jackson. Eyami idansoli yehlukene le dansoli yabantu abaningi. Eyami idansoli lena ngalilalela ikakhulu oChristopher Martin. Idansoli engathi ihambe ku reggae mbijana. So ngathi I music ele message.
Spread to the sky, we know stuff we are rising. Remember the old and criticizing. Where we go now?
Ijaha lakumoyo lama album ayisithupha njalo liyaphambili lipheka umculo we dancehall. likhona umthola enkundleni zokuzilibazisa lokhumana esifana nabo Facebook. Phoyi lokugcina ungalitshela abalaleli moyo lithini?
Ngile Facebook page elibhalwe Bry Music and then ku Instagram Bry Strokes U Stroke No. Imculo yami lingayithola ku number zami u 0713774219. Cela nje ukuthi umphakathi ngowawo kube khona lathi kulolu hambo. Hayi, siyabonga.
Mo Bright Moyo Bright Pela ngendlingizane zengoma ecela umdumo we dancehall njalo eziphekela ngobunono obukhulu nguye besilaye namhlanje kuhlelo waza Friday libe lempela sonto lichukela igama lami ngu Ezra Chisa Sibanda.
You know Chiquet production is pride. You know
Pulo moyo wami. Yeah. Wangchelu za shalu nami. Yeah. Now look what you did to me. Did to me. Did to me. Better look what you did to me. Did to me. Did to me. Never forget what you did to me. You told me all your lies, I made me believe. You said you lost your phone, I bought it for you. You said you're gonna come around. It's been a year right now since I saw your face. Oh, oh, wish you all the best in life. If we never meet again, I wish you all the best in life. Oh, no more you want me. Wangchelu za shalu nami. Yeah. Now look what you did to me. Did to me. Did to me. Better look what you did to me. Did to me. Did to me. Never forget what you did to me. In the sky we were two birds flying high. In the streets like two ways left and right. I thought it was gonna last but you hit your arm blind. You were just teasing me. Oh, oh, wish you all the best in life. If we never meet again, I wish you all the best in life. More you want me. Wangchelu za shalu nami. Yeah. Now look what you did to me. Did to me. Did to me. Baby, look what you did to me. Did to me. Did to me. Never forget what you did to me. You told me all your lies, I made me believe. You said you lost your phone, I bought it for you. You said you're gonna come around. It's been a year right now since I saw your face. Oh, oh, wish you all the best in life. If we never meet again, I wish you all the best in life. Ooh, no more you want me. More you want me. Wangchelu za shalu nami. To me, did to me, did to me. Better look what you did to me, did to me, did to me. Never forget what you did to me.
You know, take the production, pride. You know,
nani nani na, na, nani nani na, yeah, nani nani na, na. Nani nani na, yeah,
you know.
Ke umculo wejaha elisakhulayo Bright Moyo enokwazakala ngokuthi nguBrian njalo ocula umdumo wedancehall esedolobheni leGwanda belimuza ke kuhlelo lweWoza Friday xoxa lo Ezra Chisa Sibanda. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela.
abenhlanganiso yemunicipal review bahlangene labe council yakobulawayo bexoxitsana ngokuthi kuqhutshwe inhlelo ngokusegcekeni. Izisebenzi zikahulumende zithi zizatshengisela ngeviki ezayo ngolwesithathu ngeze Apex. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.